Vachitaura paungano nhasi mumusha weAlaska muchinoi, vatangirai vati zviri pachena kuti mapurisa havasi kudzivirira nhengo dzavo kumhirizhonga, zvichitevera kuda kukanganiswa kwemusangano wavo nenhengo dzeZANU-PF nhasi.
Kuuya kuzoita kutanda kwakadaro kuvita interfere with our legal right to assemble and to have political activity iri free. Vakawana vamutachembera. Azvidi mazo yerovan kubva pano chienda mberi azvidi isu tine problem nemunhu anoda kutora ma rights edu achiaita abuse. That we not accept. Ngazvipere nhasi pano paAlaska zvipere. Atifi taka interfere ne ZANU-PF.
Vatangirai vayambira mapurisa neZANU-PF kuti kubvira nhasi ivo nevamwe vatungamiri vebato ravo havafanirwe kuwanikirwa mhosva kana nhengo dzavo dzave kuzvidzivirira kana dzorwiswa nenhengo dzeZANU-PF sezvaitika nhasi kuAlaska. Vatangirai vanoti vangavofunga kuti nyaya yemhirizhonga yainge yapera.
Nokufamba kwenguva tiri kuona mumwe mweya wakupinzwa. Kukuti panongo organizer MDC rally shit. Panwezano wada kutanga kuno, either kuno pindira panyayacho. Kana even kutanga kutomba matombo na wano. Zunu za tata funga watu zadi, shaka pera. Pa GNU, MDC ne ZANU-PF, takara na government, anu waka gara murunyararo. Dozo atio daizushu. Izu zokuti wano, mapurisa anu unazushu chitika. Horamba waka tarisa. Kana kuti wotena the other eye. Blind eye kuzvenge shitik. I think mapurisa anofana kuzvauti kana vatodaro varukonzera mirishonga. Isu zvinotiremera tigoudza vanhu kuti rohwai mukarohwa tizai kana kuti mukarohwa tarisai. Vanhuoka vane right yekuti hatingangorohwi takatarisa. Kana mapurisa vachifevha imwe side then ndovarukonzera problem. Isusu hatideni munhu and ndogara achitaura vanhu kuti usadene vanhu. But kana matakwa you have the right to respond.
Musangano weMDCT waitwa zvechisimba mushure mekunge nhengo dzeZANU-PF dzaedza kutadzisa kuti musangano uyu usaitwe apo vanga vachimba nekuchisidzira nhengo dzeMDCT. Mapurisa anodzivirira mhirizhonga anga achingombeya kusvikira musangano wapera. Mashoko avatsvangirai atsigirwa nemukuru wevechidiki mubato reMDCT vaHappy Mochidziva Gondo avo vati hakuna munhu anonzi ndiye ega anogona kuita mhirizhonga.
Ane monopoli over violence. Hakuna anozviti ndini panyaya yemhirizhonga. Nehuna nyaya yeaction ndiyo chete yatotoisana nayo. Rwanda Rumo! Rwanda Rumo! Yes, Rwanda! Atisi kumira, aikona ikucha, isi tana kafirira, titafisa na mawa, wanatu wana shiglema.
Vatsvangirai vataurira nhengo dzavo kuti vanyorese, kuti vave vavhoti, nekuti kuvhota chete ndiko kunoita kuti ZANU-PF ibve pachigaro. Vaenderera mberi vachiti, ivo chete ndivo vane zano rekuti nzara ipere munyika, sezvo mutungamiri weZANU-PF Robert Mugabe vakakundikana. Vatsvangirai vati kunyange vamugabe vakanyorerana zvibvumirano zvakawanda zvekuti vapiwe ruyamuro rwemari hakuna mari yavanowana kunyange kubva kushamwari dzavo dzekuChina. Vatsvangirai vari kushanya kwemazuva mana mumashonaland west vachisangana nevatsigiri vavo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chigoriwa.
Polo bana chandra, si 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 si. Pakuri na kono, polo bana chandra.